Wandiwe vanhu vari kubatwa nechirwere checoronavhairasi mumaruwa nemumabasa. Unoratidza kuti nyaya yatanga tichigara tichichema nayo mazuva ese aya yekuti hurumende yedu iri kusarira kumashure panyaya yecontact tracing. Nekuti kana vanhu vachinge abatwa necoronavhairasi akange atestwa, vanhu vese vaakasangana navo vakatestwa vakaiswa muisolation, tinofanira kunge tichideredza kupararira kwechirwere.
Asi panyaya yekutestwa kwevanhu kana kuvhenekwa kwevanhu, muri kuonawo here hurumende yawedzera uwandu hwevanhu vari kuongororwa?
Ndingangoti hangu manhamba evanhu vari kutestwa anga ati wedzerei, zvichiratidzawo nevanhu vari kubatwa nechirwere kuratidza kuti hurumende yatiwedzere kutesta vanhu, asi haisati yanyatsosvika chaipo kunyanyanyanya panyaya dzecontact tracing. Nekuti hurumende yakambotanga ichiripota kuti vanhu vataona 20 vasina kwavakamboshanya, tiri kuzama kutsvagurudza kuti vanhu vavo vakasangana nani. Asi izvozvi zvavakungonyarira nekuti manhamba aya akwira, vanhu vaakungotapurirana chirwere mumaruwa. Contact tracing inofanira kuti inyatsokuvandudzwa iitwe nemazvo, ndiko bedzi danho rinoita kuti tikwanise kurwisana nechirwere ichi. Asi zvakakoshawo kuti ruzhinji rweZimbabwe runzwisise kuti zvinhu zvakafanana nekugeza maoko nesipo, kupfeka mamask, zvinobatsirawo kuita kuti chirwere chisarambe chichitekeshera.
Kwoiwo urongwa hwekuti vanenge vachifungidzirwa kuti vakasangana nevanhu vane COVID-19 vange vachimboenda pavo voga, inonzi self isolation, munoona urongwa huchishanda here tichitarisa magarire anoita veruzhinji mumisha yaveruzhinji?
Idanho rakaoma zvikuru, nekuti sekutaura kwamaita magarire akaita vanhu vazhinji muZimbabwe umu ndokuti vanhu vanogara vakati wandei paimba diki mhuri mbiri kana nhatu. Saka izvozvo zvinoita kuti self isolation inge yakaomesesa kuita munzvimbo yakadaro. Hurumende yaifanirawo kuwanawo mabatsiriro aingaita kunyanyanyanya vanenge vabatwa nechirwere checoronavhairas kuti vawanewo nzvimbo dzakanaka dzekuti vaite maisolation. Tanga tiri kunyunyuta chaizvo mazuva mazhinji apfuura nemaquarantine centers, nekuti mumaquarantine centers vanhu vazhinji vanga vari kuchema chema kuti vanga vari kungozanganiswa vasvikawo nezuro nevane masvondo mairi vasvika vachingozanganiswa vachiswa munzvimbo imwe chete. Zvinove zvanga zvichizoita kuti zvive zvakaomarara kuziva kuti auya nechirwere ndeupi.
Ko, vamwe vanga vachifunga kuti chirwere ichi chirwere chiri kungotaurwa vamwe vachiti ndezvekutyisidzirana, munoti kwavari?
Vana veZimbabwe, kana paine vamwe vanga vari kufungidzira kuti ndezvekunyepa, chirwere chiriko zvechokwadi. Zvazvinoreva ndezvekuti vanhu vanofanira kuita zvese zvavanokwanisa kuti vazvidzivirire mukubata chirwere chekorona, nekuti mukuzvidzivirira ndimo mukudzivirirawo vamwe. Kana munhu achinge azvidzivirira kuchibata chirwere, haachakwanisi kuchitapurirawo kune vamwe. Saka kurudziro ndeyekuti vana veZimbabwe ngatiteererei mitemo yakagadzwa yekuita kuti tikwanise kudzivirira nekurwisana nechirwere ichi.
Kwoiwo nyaya yekuti veruzhinji vari kumanikidzwa kutsikirirana mumabhazi eZupco anove ndiwe chete ari kubvumidzwa nehurumende kutakura veruzhinji, munoti iwo nazvo tichiona kuti ndeimwe nzira inogona kuparadzira chirwere?
Zvekunzi mabhazi emaZupco ndiwo ega anotenderwa pamutemo kutakura vanhu, ndingangoti hurumende ipapo vanenge vari kutadza kufunga. Nekuti mukaona tanga tichiri kuonawo pamapicture neine zviri kuitika pamasocial media kuti nekuda kwekuti mabhazi aya agara hatokwani vanhu vanenge vachida kufamba kuti vaende kumabasa nei, takaona vanhu vazhinji vachikuzofamba netsoka usiku nekuda kwekuti vakanziwo kune curfew havakwanisi kufamba after 6 PM. Asi takazoona vanhu vakawanda vachifamba, ende mukufamba muyamuya zvinenge zvaakuzonetsa zvekuti social distancing iitwe. Ndofunga hurumende yaifanira kuregedza transport dzakasiyana siyana dzichishanda, asi pova nekurudziro yekuti mukufamba umu kana paine zvinoitwa kuti motikari kana anga makombi nayo mabhazi mogezwa zvakanaka vachishandisa mishonga inouraya utachiona, vanhu vachigara vakapesana zvesocial distancing. Izvozvo ndizvo zvakakosha zvinoita kuti tirwisane nechirwere. Zvekuzoti mabhazi tiri kuona vanhu vari kutsikinyikidzirana mabhazi, mabhazi acho mashoma, vamwe vanozofamba netsoka manheru vaakumanyira kuenda kuDzimba, kuisa upenyu hwavanhu munjodzi. Saka izvozvo hurumende inofanira kuti iongorore zvakare kuti pangaitwe sei.